Vachitaura nevatori venhaume Harare vakamirira masangano aya, mutungamiriri wemavambo kuSiledon vaSimba Makoni vati vakawirirana kuti gore rino risati rapera vanenge vabvumirana urongwa hwekushandira pamwe semapato akasiyana pamwe nekuedza kukwezva vasina kuenda kumusangano wekuCape Town uyu.
Munhaurirano dzedu tiri gumi nevatatu takabuda nechibvumirano chekuti zvakakosha kuti tishande tese uye tichatora matanho ekuronga kuti tishande tese. Takazvipira kuti gore rino risati rabuda tidzoke pakunga tabvumirana urongwa hwekushandira pamwe, mabasa acho atichada kushanda nawo pamwe, nekutsvaga vamwe vari kunze kwedu tiri gumi nevatatu kuti tibatane takawanda, vamwe vari mune zvematongerwo enyika nevasi vari kunze kwezvematongerwo enyika, mapazi akasiyana siyana, kuti tiunganidze utungamiri hweZimbabwe hwese hunogubva kushandira pamwe kuti tibatsirane kugadzirisa zviri kunetsa vanhu veZimbabwe.
Vafarai Mbira vesangano reZimbabweans United for Democracy, Zunde, rimwe remapato akaenda kuCape Town, vanoti vane chivimbo chokuti mapato anopikisa bato reZANU-PF kusanganisira vasina kuenda kumusangano wekuCape Town vachashanda pamwe chete. Vati chiri kubatanidza vari mune zvematongerwo enyika, matambudziko akatarisana nenyika ayo asiya vazhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Right, ini ndine chivimbo chekuti tichasvika pakuwira, nekuti dai kuri kusina matambudziko esaya ari kuwanira vanhu, ndeyekuti pamwe tingadai tiri kuti tinongotarisa zvangundoga. But kana vanhu vari kutambura sezvavari kuita, iwo uchivaona uchitaura navo, unosvika papoindi yaunoti izvo zviri nani tigadzirise nyika. Zvimwe zvese izvi zvatinosiyana tozozviona chii, tozoziona later. But iye zvino izvi ndikatarisa ndiri kuona paane chido nechimbi chimbi yekuti ngatidi ngatibatanei pamwe chete.
Pavabvunzurudzwa neStudio 7 semunhu akamboita gurukota rezvemari kuti matambudziko okuondomuka kwoupfuma angagadziriswe sei, vamakoni vati chauraya nyika kushayiswa kwevane unyanzvi hwekuvandudza upfumi mukana wokuumba upfumi hwenyika.
Vane unyanzvi hwezveupfumi hatisi kuvapa mukana hwekushandisa unyanzvi hwavo kugadzira mabasa atakarasikirwa nawo mumapurazi, mumafactory, mumigodhi. Vane mari dzavo vanoda kudziunza kuno kuti vadzidyare mumabasa ekusimudzira upfumi, hatisi kuvapa mikana yekuzviita nenzira yevane chivimbo nayo. Izvi zvese zvinobva pautungamiri husiri kutsunhura, husiri kusunungura mikana yekuti vane unyanzvi hwekugadzira upfumi vahuite. Ndisingadi kuita sendinorova dundundu, kaunyanzvi kadiki kandaive nako muna 2002 pandakashayiwa mukana wekukashandisa ndakaoneka ndikaenda. Ndo zvine vazhinji izvozvo kuti takasungwa mbira dzakondo kuti titadze kuita zvatinogona kuita kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Kunyange hazvo vemapato ezvematongerwo enyika yavachiti vane chivimbo chekubatana, vaErnest Mudzengi, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vati kusaenda kwemamwe mapato kumusangano wekuSouth Africa kunoratidza kuti dhimoni rekusabatana richakagara kune vanotungamirira mapato ezvematongerwo enyika.
Takatarira musangano wakaitwa kuCape Town. Sokuona kwangu musangano wakakosha, nokuti wanga une donzo rokuunza vemapoka anopikisa hurumende kuti vataurirane nedonzo rokuti vavumbe mubatanidzwa uchazokwikwidza sarudzo, uchikwikwidza ZANU-PF. Izvozvo zvakakosha. Dambudziko here, musangano uyu wakabudisa pachena kuti vezvemapoka anopikisa muno varamba vari vakaparadzana. Vanhu veZimbabwe vari kuchemera kuti vanhu vabatane, asi musangano wadamwa takazoona kuti veZimbabwe People's First vanotungamirwa namai Mujuru neveMDCT vanotungamirwa navatsvangirai havana kuinda. Kusaenda kwavo kunoratidza kuti tichiri kure nokuti mapoka waabatane. Kana dhimoni iroro rokuti woga woga unoda kuva pamusoro rikasabudiswa mune zvematongerwo enyika muno, handivoni sekuti pacha vanhu kubatana muna 2018 pasarudzo za 2018 pamapoka anopikisa.
Mumwe mugari wemuHarare vaFidelis Gaga vativo vanoshora kuitirwa kwemusangano uyu kunze kwenyika.
Ndiri kuti isusu semaZimbabweans ngatiuye muno muZimbabwe tigadzirechi tigadzire nyika yedu. Kusvika rini tichienda kunana Cape Town, tichienda kunana America, tichida kutrya kugadzisa madambudziko edu eZimbabwe. Ngatidzokei muno tugadzisa madambudziko edu eZimbabwe. Dan kuenda kunoudzwa nevamwe vanhu kunze kwenyika kuti tigadzise madambudziko bhozi vanhu vari kusafa tisimaZimbabweans.
Asi vamakoni vati kuitira musangano kunze kwenyika kwange kusina kuipa, vachiti gadziriso dzenyaya dzematongerwo enyika kazhinji dzinoitirwa kunze kwenyika ine dambudziko. Vapa muenzaniso wenhaurirano dzakaitwa kuLancaster House muna 1979 izvo zvakazounza rusununguko munyika. Masangano asina kuenda kuCape Town anoti MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe neZimbabwe People First inotungamirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joyce Mujuru. Masangano yanoti haana kuenda kumusangano uyu nekuti haana kunzwisisa chinangwa chekuita musangano uyu. Masangano anotiwo haana chivimbo nevaikokera musangano uyu vaIsaac Maphosa veZimbabwe Institute, sangano ravana chipanga mazano rakaumbwa richitsigirwa neMDC isati yapatsanuka muna Gumiguri 2005. Vane ruzivo nezvakaitika vanoti zvichitevera kupatsanuka kweMDC muna 2005, Zimbabwe Institute yakasara yakamira ichitsigira vaimbova munyori mukuru weMDC isati yapatsanuka vaWashman Ncube, avo vava kutungamirira imwe MDC yavakaumba mushure mekupesana navatsvangirai. Asi vaNcube vanoti musangano uyu hauna kurongwa neZimbabwe Institute. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.